Super Tuesday ndo pano tariswa nyaya dzema elections and ma Republicans anenge achi taso atingati ma issues ema delegates achazouya ku convention ichaitwa muna July apo pavanenge achizochuza mutungamiri we Republican Party kuti acha contesta na Biden ndiani.
Iyo nyaya ya ma delegates inofamba sei?
Nyaya ya madelegates inyaya ino konzereswa nezvatiri kuona ma primaries ari kuitika mu Republican Party. Pane process inoitwa kuti munhu azonzigadzwa kuti ndiye achazotungamira party, and vanhu vanofanira kuendawo ma different states umo mavanenge vachivhoterwawo nevanhu vemusangano iroro se Republican Party. Yeah, vanozochuza munhu wanenge achida kuti atungamire. Saka through that process iyoyo yekuita ma elections ma primaries iyayo ndo panokwanisa kuwana munhu anganzi madelegates from various states anenge akanominata from those various states anenge achizouya ku the final the GOP the process iyoyo panofanira kuva pana madelegates anenge achikwana 2429, but kuti munhu ahwine process iyoyo yokuzonzi azonzi ndiye ari kutungamira bato rema Republicans anofanira kuva ne at least 1215 votes.
Iyo nyaya yamadelegates yakafananawo here kudivi remadhemocrats?
Dzakafanana maprocesses acho but marules acho ndo anongozongosiyana mbichana. Pakuti vese vari two atingati ma Republicans nema Democrats vese vanoita ma primaries and vesewo zvikara vanozoitawo convention ichazochuzawo mutungamiri achazove achi leader achazopinda muma elections. But kuma Democrats saiko zvino tikuona kuti hapana havo vari kuchallenja vaBiden. Saka zvinoreva kuti vaBiden pavachazoitawo convention yavo yekuma Democrats vachangova vachiindoswa sa president vari kumanyawo against munhu achazowinawo kudivi remarepublicans angava vaTrump kana kuti vaMadam Haley.
Tiri kuona kuti amai Nick Haley vakakunda vaTrump musarudzo dzemaprimaries muWashington DC uye vachibva vatsigirwa nemamwe masineta maviri. Munoona sekuti izvi zvichabatsira here kuti kurwira kwavo kwesarudzo kusimbaradze? Munoona sekuti vachabuda vari nani here paSuper Tuesday nai?
Andione senge vachakwanisa kuti zvingave zvichinzi pachirungu zvingave enough kuti vakunde pa Super Tuesday apa, because vaTrump vari kumanda a very huge lead getting into this process. Izvinoboostawo yatingatiwo confidence yekuti kuda panogona kuzoitikawo zvimwe zvinoshamisawo zvokuti vanokwanisa kuva chikunda. But nemamiriro akaita vaTrump nokusimba kwavo kwavakaitawo nesupport base yavo, handioni senge izvi zvingave zvichinzi zvingave enough. But tinoziva yedu kuti kukunda kwavo kunopawo vaTrump yatingati not an easy run over ye process. Vanofanira kuva vachishandawo zvekare kuti vave vachiwanawo madelegates anga anenge ari enough kama nominations anenge ari enough kuti vazopowo chinzvimbo iyoyo chokuti vazotungamira party yeRepublican.